manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi washandi maprize makwira ngaita mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu zvakonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Vabereki vokurudzirwa kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa kana vachimonwa nemudumbu. Vanhu vanodarika zana vafa muAmerica nekuda kwemafashamu emvura nedutu mpengo remhepo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvitevera kudzikiswa kweuremu wedhora remunyika reZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwakaitwa nebhanga guru renyika svondo rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhasi shuga inorema makirogiramu maviri yanga ichitengwa nemaZiG zana asi svondo rapera ichitengwa nemaZiG makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Kune vakanga vatambira vanofanira kutopiwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga tanga kwemwedzi uri kuuya.
Vamutasa vanoti zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo.
Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi washandi maprize makwira ngaita mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi.
Pane kati wande wande kari kuitika kanoitwa neRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value.
Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Ebva zvinoitawo zvakare kuti even simba remari
yevanhu iri mumabhanga ibve iri muhomwe inge ichidererawo nekuti zvakureva kuti mari yawinayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvino muchimutoite a loss of real income pakaitika a loss of real income or a loss of value.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimuri Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZiG kuchakanganisa upfumi hwenyika nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuAmerica nemaZiG akawanda zvichapa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Izvi zviri kukonzera kakusagadzikana mumusika wemari nemumusika chaiwo kutengesera na zvinhu matinga tumastoro masupermarket ne yatinga kuti general economy
vamuponda vanochiri kushamisa ndechekuti pakauya zig rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemazig.
Saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muzig, yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mari iri zig. Vanongoti kuti zig handiride mangwana rinomuka rachasi raderera mutengo. Saka inini ndikangwana mazig ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndione maus dollar.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vajenfan muswere nemunyori mubazi ravo vanik mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo.
Asi gavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn vavanhu vacha havakwanise kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari mumusangano.
Kunyange dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu yemazik pamusika werbz pamukoto uri kutengwa nemadhora makumi mana emazig. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvange zviri kumatare nhasi. Dare ra Major Street muHarare raendesa mberi nyaya yekutongwa kwevanorwira kodzero dzevanhu vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, vaRobson Chere, vaVusumusi Moyo nevamwe vakasungwa muna Nyamavhuvhu panguva yekugadzirira musangano weSADC vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana asi dziine nyaya yekuda kunzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika. Vachuchisi vati havana kugadzirira zvapakuti mutongi ati vasungwa vadzoke kudare mwedzi unouya. Kubulawayo mumwe anonzi ari kunyepera kuti ndichiremba taurai Prosper vanhu vaone, asungwa zvakare pamupilo hospital apo anonzi anga achida kubhadharisa mari vamwe varwere. Akapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekusungwa nenyaya imwe cheteyo asi adzokorora kuita zvakare nhasi. Anonzi anoshandisa zita rekuti Prosper Mpofu mabasa ake aari kunzi ari kuita. Hurumende inoti ichatanga zvakare kuripa nemari vakarwa hondo yerusununguko pasi pehomwe yewo Victims Compensation Fund mushure mekunge chirongwa ichi chamiswa muna 1997 zvichitevera kubiwa kwakaitwa mari izvo inosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuZimbabwe nevamwe vakaenda kuhondo vaisanganisira makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaziviswa negurukota rinoona nezvevakarwa hondo amai Monica Mavhunga, apo vakaudza dare resene kuti hurumende haisi kufara nemararamiro ari kuita vakarwa hondo, nekudaro yari kutanga zvekare chirongwa chayakamisa muna 1997. Vakati hurumende iri kushandura mutemo kuitira kuti avo vari kukuvadzwa nezvipambayira zvemuhondo varipwewo pasi pemutemo uyu.
Amending the War Victims Compensation Act chapter 1116 to accommodate those who continue to be injured by landmines after the end of the war.
Tiri kusandura mutemo weWar Victims Compensation Act kuti upate avo vari kukuvadzwa nezvimbambaira, nekuti mutemo pari zvino unobata avo vakakuvara musi wa 1 ndira 1962 kusvika 29 kukadzi muna 1980.
Vanotiwo pane vanhu zviuru gumi nezvinomwe 17,000 vainge vanyorera kuti varepwe pasi pechirongwa ichi vange vasati vaongororwa, uye hurumende ichatanga kuongorora vanhu ava kuti ione kuti vanokodzera here kuripwa. Vakatiwo chirongwa ichi chichashambadzwa zvakanyanya kuitira kuti vose vanokodzera vabatsirwe. Vakatiwo hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemujandigere inopiwa vakarwa hondo, uyewo vana Chimbwido, vana Muchibha nevaya vakagara mumakipi nguva yehondo vachapiwawo mari yemujandigere nekubatsirwa nemari yechikoro yekurapwa kupiwa minda nezvimwe zviri kupiwa vakarwa hondo yerusununguko. Vakati hurumende ichabhadhara mari yechikoro yevana vevanhu ava kubva kuprimary kusvika padoctorate level. Sachigaro wechimwe chikwata chinomira vakarwa hondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti hurumende iri kurevesa pamashoko ayo.
I hope vanenge vachizo compensate my deserving veterans bona fide. This is what I'm saying. I don't know criteria vachazwe chanisa this time so that atiwani takuwana vanhu vasina kodzero.
Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti nyika haina mari uye vanotyira kuti hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo zvinhu zvinogona kushata sezvakaitika muna 1997 apo vaimbovi varwiri vehondo vakapiwa mari dzainge dzisina kurongwa mubudget.
Mari iyoyo ichabva kupi? Vachaprinta havasi kuzombopiwa ari maUS dollars, vachapiwa ari mazigi. Achaita kudhindwa navamushaya vanhu vachingodhinda zvavo mari yopuwa. Ndo pamuchaona kudonha kwezigi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kubhadhara vakarwa hondo asi zvinoda kurongwa.
Takakosha chatinofanira kunzwisisa ndechekuti chekutanga mari iyi hurumende iri kuda kuitorepi, saka iri kuda kubva papi. Chechipiri ndeapi mamwe mabasa achamiswa nekuda kwekutora mari iyoyo chiipa varwi verisununguko.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga yavandudza upfumi isati yabudisa mari sezvairi kuda kuita, vachiti zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika.
Pari zvino handifungi kuti economy tine capacity yekunge tichiita macompensation, but maybe as the economy improves I'm sure capacity yedu yekunge tichibhadhara macompensation inenge ichiwedzera.
Pakamiswa chirongwa ichi muna 1997 pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezviviri vakarwa hondo nevasina kumboenda kuhondo vainge vanyorera kuti varipwe muripo wekukurara kwavakaita kuhondo uye vamwe vakapiwa mari dzakawandisisa vaive muhurumende. Izvo zvakamutsa mutauro munyika. Pari zvino panana Chimbwiro nana Muchipa vanodarika zana rezviuru vakatoongororwa kuti vanokodzera here kupiwa mushandikere sevakarwa hondo, uye pari zvino hurumende iri kuongorora vamwe zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu kuti vanokodzera here kuti vapiwe mushandikere pabasa ravakaita kuhondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yaRetired Justice Selonare, avo vaimbova sachigaro wekomishen inoona nezvekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. VaMnangagwa vati vanare aiva munhu akazvipira mukuita basa rake kusvika aenda pamudyandigere gore rapera. Vaibatsirawo kukokera mabasa ePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mukuzeya nezvorufu urwu tabata mumwe akashandawo navanare kwenguva yakati rebei uye vaimbovawo mutauriri weNPRC vaObert Gutu.
Munhu anga ane unyoro, munhu anga achitungamira sababa chaivo zviya zvokuti chero varivo sachigara pamusangano, chero nyaya dzikada kupisa kuita sei, munhu aidzoredzera vanhu zvokuti munhu wese waingozobuda musangano imomo wogutsirira musoro uchifara uchisekerera, nokuti munhu aida kuti vanhu tishande takabatana tichifara.
Tichitarisa zvose zvamadorongodza nezveupenyu hwavo, mungati nyika yarasikirwa zvakadii tichitarisa panyaya dzekuregererana idzi kana kuti reconciliation?
Nyika yarasikirwa zvakanyanya. Vanhu vashoma vakaita the late Nare, nokuti unyoro hwavo ndo chaihwo hwaidiwa panyaya dzekunyaranisa vanhu, panyaya dzokuvaka runyararo. Nokuti munhu waitiejera achiita nyaya iya inenge ichinzi nyaya iyi yakaoma, vanhu vauya vakashatirwa, my emotions ari kuita kuboila kunge angari pamoto achivisirwa mapiti emoto ivo vaita kukwanisa vanga vane chipo chekuyananisa saka azaimboshamisa kuti mutungamiriri wenyika president Mnangagwa vakavaita sachigaro wenyaya dzekubata runyararo panga pane National Peace and Reconciliation Commission isati yamira basa.
Ndeapi mamwe mabasa avakamboitawo?
Munhu akashandira nyika akatanga ari mudzidzisi akaita koti indapureta akazoita magistrate akaita judge kulabor court kupedzisira president welabor court vange vasingazvitaridze izvozvo vasingazvitutumadze saka nyika yarasikirwa zvakanyanya.
Vaimbova mutauriri weNPRC vaObert Gutu vanovawo Gweta uye vakambovawo mutedzeri wegurukota rezvemitemo vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muRwanda vanoti vanhu vasere vafa nechirwere cheMarburg virus icho chinotapuriranwa zviri nyore. Vamwe vanhu makumi maviri vabatwawo nechirwere ichi. Chirwere ichi chinokonzera kupisa kwemuviri, kubuda ropa uye kusashanda kwenhengo dzemuviri. Asi chinonzi chinobva mumuremwa-remwa chichipararira kune munhu anenge asvika pedyo neanenge achirwara nacho kunyange kusvika pari zvino pasina mushonga unozikanwa kuti unokwanisa kuchirapa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Israel yabomba muBeirut, guta guru reLebanon nhasi kanova kekutanga ichiita izvi. Chikwata chePopular Front for the Liberation of Palestine chinoti nhengo dzacho nhatu dzafa mukurwiswa uku. Israel yambenge ichibomba kumucheto kweguta iri. Nemusi wechishanu, Israel yakaurayawo mukuru wechikwata cheHezbollah Hassan Nasrallah. Lebanon inoti vanhu churu chimwe chete vafa munyika iyi, ukuwo muIsrael muchinzi mafa vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vabereki kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa senzira yekurapa ruzoka kana kuti kumona kwemudumbu sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo zvakanyanya. Ko, vana ava vangarapwe sei? Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Chiremba Joseph Achiripanyanga vaudza Studio 7 kuti ruzoka runowanzopera rwega vachiti mushonga mukuru kuyamwisa mwana chete kusvikira asvitsa mwedzi mitanhatu. Vati vanakomana vakawanda ndivo vanonyaya kuvhiringidzwa nechirwere ichi.
Machezunguzi makora paanozvarwa vana anotanga ari kubva ari nechekuitsvo kumashure vachidzika kuenda kuzasi. Saka peini yacho kazhinji ikange yakuafekta inokwanisa kusimbirwa zvakare rain area dzinzvimbo dzinofamba netsinga dzinofamba nemakuru. Zvinokonza kuti peini yacho ikasiya ichinyanye kuwana komana kudarika kuwana sikana. Kwete chirwere chekoleji isusacho chirwere ichi chiri normal indongo rinomal physiology yemwana.
Asiwo dzimwe nyanzvi dzinoti nedzimwe nguva zvinodyiwa naamai zvinenge zviri mumukaka zvinogonawo kupa kuti mwana aite ruzoka. Nekudaro amai vanofanira kutarisisa kuti chikafu chipi chavanoti vakadya mwana anonyaya kuchema. Kune vanoda zvekushandisa mushonga mumwe chiremba wevana Dr. Norbeta Washaya Makumbe vanoti vabereki vanokwanisa kutenga mishonga iyi kumafamasi. Mwana ane ruzoka anochema achimonyoroka sezvo mudu mudumbu make munenge muchimona kazhinji anochema kwenguva yakareba achinetsa kunyararidza. Dr. Chiripanya angavatiwo tsika yekumwisa vana mafuta okubikisa inenge yateshekera munyika dzomuAfrica asi zvine ngozi.
Matumba chiri kumbojairira kuti matumbu mwana painga ari mudumbu mama yake hapana chaishanda hapana chaiita chinetsa saka aisamboita basika chero aisora akarara zvoba pamwana panozvara pasanga kuyama matumba kuchanga kuchishanda kufara kudhajisa kuti chikafu chachiona nemwana chikwanisa kupinda mumuviri wemwana. Saka paprosesi iyoyo pazvinhu zvakuitika izvozvo mwana atanga kurwadzisa nemudumbu achizvinongo ukaita zvazvidumbu mukumurwadza iye yatinoti koleji.
Mumwe mugari wemuHarare amai Gelta Mudonzwa vekuWestgate vanoti
vana vangu vese ndakashandisa vachinzwa mudumbu senge vakomana saka handione kuipa kwavo because handina kumboona dambudziko ravo. Tagara mukaucha yedu chivanhu chedu vana mbuya ndozvataingoshandisirwa nyangwe isusu kukura kwedu taingopiwa mafuta iwayo achigadziridzwa achishandiswa kurapa mudumbu.
Dr. Washaya Makumbe vachitaurawo padande mutande reFacebook vakatiwo mafuta okubikisa aya anokanganisa mapapu evana.
Kupa vana nyanya vacheche cooking oil yekunwa kune dambudziko kunokanganisa mapapu avo uye vamwe vacho vanogona kusvika pakushaya. Vanhu vanopa cooking oil nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanopa nekuti mwana anenge achinzwa mudumbu uchimonyoroka iya yatinoti colic. Vamwe vanopa nekuti ari kutadza kuita chinhu yatinoti constipation. Vamwe vanopa nekuti vanenge vapiwa nemaprofita avo. Vanopa zvakasiyana
kuta wasaya makumbe vanoti mafuta aya anonoungana mumapapu zvokuti zvinozotadzisa kuti mwana afeme zvakanaka otozoenda kunooparetwa.
Saka kana yasvika panguva yekuti mapapu azara neoil saka kunenge kwakuda ana chiremba ana mazvikokota vanoendesa mwana uyu kutheta vanonosuka mapapu aya kuti vaburitse oil. Saka munoona kazvinogona kuitika ndezvekuti vana ava vanokwanisa kuenda havo kumba after mwedzi yakawanda asi vamwe vacho vanoenda kwavachinida oxygen. Oxygen yatinoti home oxygen. Vamwe vacho havaiti urombo hwakanaka vanopedzisira vaita yatinoti heart failure nevamwe vacho vanopedzisira vashaya.
Nyangwe dambudziko iri richipera rega kazhinji mushure memwedzi gumi nemitanhatu mubereki anokurudzirwa kuenda kuna chiremba kana mwana achiita tsvina ine ropa kuondoroka manyoka nekurutsa nezvimwe. Sangano World Health Organization rinoti vacheche makumi maviri kubva muzana pasi rose vanotambudzwa neruzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndiniropafadzo mapimitsi.
Dutu mpengo ririkuzikanwa nerekuti Hurricane Helene rakavhiringidza nekuuraya vanhu vanodarika zana negumi vaviri kumatunhu anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina neVirginia. Vanhu vakavhiringidzwa nedutu mpengo iri vanosanganisirawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida vaPeter Masundire vanoti havasati vanzwa kana paine munhu anobva kuZimbabwe akafa nekuda kwedutu mpengo iri. Asi vaimbova miriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Watton vakanyorawo padande mutande ravo reFacebook vachiti imba yavo iri muNorth Carolina yakavhiringidzwa nedutu mpengo iri. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vaPeter Masundire.
Ndinogara kudhuze nekuOrlando, ndiri just outside Orlando. Kwakaita hurricane yakauya last week asi isu yedu kwatiri takakomborerwa nekuti haina kusvika nekuno. Takangoona mhepo chete nemvura yakati oo asi kwatiri haiwa hatina kumboitwa affect takakomborerwa zvikuru. Kune dzimwe nzvimbo dzekudhuze nekunoko kunonzi kutamba ndokwakaenya auko kwakaitoita mafloods hatingi pane vanhu 5 vakashaya mvura yakauya kubva mugungwa ichivazarira mudzimba dzavo. Ndonyaya yakaitika kuno isu hedu haitiri tirapenyu zvikuru yakatisiya.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamuri kuziva here zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri?
Vese vandinoziva vari kutamba haiwa vari right. Kune mateachers akawanda irikoko vanobva kuZimbabwe vane exchange program asi vese havana kubatwa nehurricane vese vari right. Takafonerana tikaita machekin vamwese vese vandinoziva vese vari raitavo.
Tinoona kuti vanowanikwa ivo vari vanotarisa zvinenge zviri kuitika munzvimbo idzi vanowanzotaura kuti vanhu vanofanira kuita sei kana vatarisana nedambudziko. Pane zvavari kutaura here?
Ya, vane kana paine vanhu vanenge vawana madambudziko pane vanokwanisa kubatsirwa nekuti kana hurumende yemunom state yemuflorida vanokwanisa kukubatsirwa nefederal government pane department inonzi FEMA yefederal emergency management agency inobatsirawo vanhu kana paine anenge akaitwa affect naizvozvi. Also vanhu vazhinji vane dzimba vane mainsurance asi pane zvimwe zvinoti zvikapunzika zvisina kukavhwa neinsurance then hurumende inokwanisa kuvabatsira.
Avo vanga vari vaPeter Masundire vachitaura vari parunare kuFlorida muno muAmerica naMavelas Mchanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 apo. Vana vajonga, tinoti makadiko. Tinoshamisika navanhu vanoti kwanziko. Vanhu vanotizira kumafuromanyoro. Kumafuromanyoro kuya kuSouth Africa kwote mahuni, tichitengesa. Izvezvi vamwe wodoziva kuti mvura yotanga kunaya, vakuita basa rekutembera vana machembere makomba kuti vakavire mabagwe vachibhadhagwa zvezuva zuva. Saka munoti ndo mafuromanyoro. Iko zvino vamwe vanoita basa rokurovera zvitina zvamadhaka izvozvi kubva kuZimbabwe kuita zvitina zvamadhaka kuno. Nokutema huni, nokucherera makomba, zvimachembero zvikone kurima zvakanaka. Saka munoti ndo mafuromanyoro, regai kuti idero vanhu vamwari. Shuwa regai kuti idero. Muno mutakaomegwa neupenyu muno. Nyika idoda yazamo kuti onawo takadzama kugadzisa nyika yedu yagona kutaura zvakanaka. Tatambura muno muSouth Africa muno.
Makadiko muri yeZimbabwe anokwanisa indiva moyo kwanzi zimbinoro waisapisa ndachiregai ndingotaurawo nenhau yokuda kusarudzwa kwebhodhi rezifa. Zvakanaka zvikuru kusarudza bhodhi kunyanyanya avo vakambotamba nhabvu kana vari vatambi vakafamba nenzira yakanaka inoisa mvura nokuti tinoda kuti vamwe vatambi panguva yavaitamba nhabvu kuita kwavo kwava kusingafadzi vaiva vanhu vanga vasiratidza kuti leadership vanga ugoni nemaitiro avo kana nemafaro avaiita. Saka vanhu vakafanira kuti vakazosarudzwazve hamuna zvingabuda muzifa. Zvakanaka futi kuti vasarudzwe nokuti ndivo vakamboitamba nhabvu nokuti ungogotamba nhabvu patusina mweya weleadership. Asi ini vanhu vandingagona kusarudza vandakaona vangagona kutungamirira ndosarudzwa nokufanana naKadzidzi Malajila, vana Ezra Munyandoro, vana Tina Shenengomasa nevamwewo vazhinji. Uye futi tiri kunzwawo marumas ekunzi vamwe vari kuti vaota magaya vatungamirire zifa. Zvinhu zvinenge zvakanaka asi neimwe nzira tinoona vane timu zve iri kuPSL yeYada zvinogona zvekuti vazvedambudziko pakuti vamwe vanguva kuti sezvo zvaari mutungamiri wetimu regai timupe mutsigiro kutimu yake iwini.
Ndozvo zvatinositaura zvepaStudio 7 kuti vanhu vezano vanoperegwa zvisina kunaka. Zviri kutaurwa naMunyavadzi Paul Mangwana izvi, kutaura kwomunhu ari kudya achiguta ari muhakwa dzezano. Ungati zvikopokopo nenhamba yazviri kutaurwa yazvakatengwa nouwandu hwazvo. Wotaura kuti mumwe akasengwa kuchegutu nezuro, mumwe akasengerwa kuparere nyato wamusi wakarikana nechitarisa ndofunga kuda vadoma vanhu vaviri. Nouwandu hwamamiriyoni avanhu vari munyika yeZimbabwe vari kutambura vamwe vari kufa vasina kusvika kuzvipatara. Iwo unodoma vanhu vaviri kuti chakatakura. Ndosaka tichiti ZANU PF must go.
Makadii paStudio 7 apo, makadiko muna Jonga vose vanomirira Studio 7. Ndokumbirawo kuti mashoko angu aya mugomasvitsawo kuStudio 7 handizoti emanherere kana kuti president wedu wekuZimbabwe amunangagwa ngavawanewo kunyara, ngavanyarewo vanhu vajekerere. Nyika haitongwe nehasha, nyika haitongwe nesimba, nyika inotongwa nepfungwa.
Aiwa, tinotenda izvo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Kana paine vanoda kutumira mashoko avo, shandisai nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kweZimbabwe Gold kana kuti ZIG zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba muru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka ine mufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri ndokushaya mina Standekile Mushanga munaudze is the balance.
Soko isika tisenda bako.